manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taona Harare yose yabuda muhwandu hwayo kuti imiririre kana kuti isarudze ikwanise kusarudza neconsensus macandidates ayo. Chatikufara nacho ndechekuti Harare ndo province yange yasara paprocess iyi nyika yose tanga tapedza.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta chirongwa charo chekusarudza vachamirira musarudzo dzegore rino kubudikidza nemisangano yaitwa mudunhu reHarare.
Vashandi veProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanova vadzidzisi munyika vari kutsutsumwa kuti hurumende haisi kuvabata zvakanaka. Iye zvino mari yatambirwa musi wechishanu uno imari shoma zvikuru.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reptuz rozivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa mazuva ose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi rapedza chirongwa charo chekusarudza vacharimirira musarudzo dzegore rino kuburikidza nemisangano yaitwa mudunhu guru reHarare kana kuti Harare Province. Bato iri rinotarisirwa kuzivisa vanhu vabudirira vachange vachimirira bato iri chero nguva kubva pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mudunhu reHarare East vaRust Makam vakunda vatendai biti uye ndivo vachamirira bato musarudzo kana zvabuda zvikatambirwa nemuzinda webato iri. VaMakam vaudza Studio 7 kuti vawana rutsigiro rwakawanda kudarika rwawanikwa navabiti.
Ndaona vanhu akapfuura computer yangu but maso namba yacho ishoma maseto kana mafoto asi tabuda.
Muward 9 kwakare kuHarare East vabiti vavhoterwa nevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevana 254. VaMakam vakavhoterwa nevanhu mazana maviri nemakumi maviri nevasere. Asi vaMakam vanonzi vawana mavhoti akawanda kuward 18 makare muHarare East. Vange vachitungamira chirongwa ichi munzvimbo iyi vaWebster Maondera vanoti hazvirevi kuti vanhu vakunda nhasi ndo vachamirira bato musarudzo dzemunanyamabvuvhu vachiti pane zvimwe zvichatariswa nemusangano.
Mangwana I'm sure we are going to have a meeting yekufinalize the list. Then is poitwa a proper announcement through the party. Wananzwa iwavo ndo vanenge vava makandidates enyu.
Vabiti pachavo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti bato ndiro richataura kuti ndiani achamirira bato zvisinei nezvaitika nhasi.
Kutendai nekutsigira vatamisa nekutsigira vatendai biti takumirira takumirira head office rechatiudza kuti kandidati ndiani. Kutendai.
VaMakam vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka uye havana kana chinyunyuto.
Handiri kuona zvinhu zvanakidza kwese kwese ka apa tada kuziva kuti vanhu tada kumirira kuti zvichafamba sei atoona tese tine vanhu saka ndizvo zvakanaka chandifadza nhasi vanhu vakabatana saka zvinhu zvanyaya.
Mumwe wevange vachikwikwidza muHarare Central muzvare Gladys Chachwayo vaudza Studio 7 kuti vamirira kunzwa kubva kubato ravo kuti ndiani achamirira bato mudunhu iri.
Aiwa zvinhu zvafamba zvakanaka chaizvo taita prosesi yedu murunyararo tikapedza prosesi yedu iko zvinotangomirira kuti zvinhu zvichipera sekuziva kwamunoita tine new candidate selection process yedu inoinvolve ama stakeholders, inoinvolve ama citizens. So tiri kunzwa kufara zvakanyanya nekuti process inoita ma citizens at the center. So tangomirira kuti process iyi conclude uye party itaure kuti ma candidates ndevapi.
Muharare mune matunhu makumatatu akatarwa neZimbabwe Electoral Commission umo mange muchisharwa vachamirira bato iri musarudzo. Tange tisatanzwa zvabuda kubva mune mamwe matunhu izvo zvichaziviswa nemuzinda webato iri. Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekubuda kwaita vanhu vachisarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire musarudzo.
Taona Harare yose yabuda muwandu wayo kuti imiririre kana kuti isarudze kwanse kusarudza ne consensus ma candidates ayo. Chatokufara nacho ndechekuti Harare ndo province yange yasara pa process iyi nyika yose tanga tapedza.
Mune mamatunhu akaitwa urongwa uhu ne triple C dzimwe nengo dzinonzi dziri kunyunyuta nemafambisirwo akaitwa nzira dzekushara nadzo vachapinda musarudzo. Matare eZimbabwe Electoral Commission ekutambira zviri pamutemo mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino enomination courts achagara nyika yose nemusi wechitatu svondo rinouya achitambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo zvichaitwa muna Nyamavhuvhu. Bato reZANU PF rakatopedza kare urongwa hwaro hwekutsvaga vachakwikwidza vakarimirira musarudzo dzegore rino. Ukuwo bato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora range richitarisirwawo kuita urongwa hwekusarudza vacharimirira musarudzo mukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti razivisa hurumende kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa mazuva ose nekuda kwekuomerwa neupenyu. Gwaro rakanyorwa nesangano iri nezuro richienda kuna sachigaro wePublic Service Commission rinoti mihoro yemwedzi uno yakatambirwa nevarairidzi nezuro haina chaichakwanisa kuvaitira sezvo uremu hwedhora remunyika hwadyiwa zvakanyanya neinflation. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima ava vari kuGeneva kuSwitzerland sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Tabata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Chiripo chikuru ndechekuti vashandi Progressive Teachers Union of Zimbabwe vanhu vavadzidzisi munyika vari kutsutsumwa kuti hurumende haisi kuvabata zvakanaka. Iye zvino mari yatambirwa musi wechishanu unoyu imari shoma zvikuru. Panga paine tarisiro yekuti pane imwe mari yainzi nehurumende $80 inonzi inotedzera US dollar iri index to the US dollar. Mari iyoyo haina kuuya sekutarisira kwatanga takaita nekuti taitarisira kuti mushanda anenge awanawo mari $80 iyoyo yanga isingafaniri kunge iri pasi pe-478,000. Asi vashandi vaidu varairidzi vari kuwana mari vamwe isi kutombosvika 200,000. Kureva izvo kuti mari iyoyo haisi kukwana and ticha hachagoni kurarama muZimbabwe. Saka chichemo choramba chingori chimwe chekuti haiwa hurumende iri kutibata zvisina kunaka. Ndosaka vashandi vati haiwa kana zvadaro toenda kubasa mazuva mashoma nepamusana pekuti mari yatiri kuwana yacho haisi kukwana. Ndozviripo izvozvo.
Mazuva mashoma adarika vamajongwe takanzwa sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions richizivisa kuti vashandi vese vehurumende havachakwanisa kunge vachiramba vachienda kumabasa. Imi manga muchienda kumabasa here kubva papiwa chiziviso ichi kuti muzozivisa nhasi kuti hamuchaenda kumabasa?
Nyaya ihombe ndeyekuti isusu tinoshanda pamwe chete nevava vanhu vekuzi kuputsi ivavo. Asi chiripo chaiyo ndechekuti tikaramba tichitaura zvinhu zvacho zvisingaitwi hazvibudi zvakanaka. Saka iye zvino I think challenge yapa kuti union yega yega ngaimbomobilize vanhu vayo tione kuti zvinobuda sei nepamusana pekuti mamiriro akaita zvinhu. Tikatadza kutowana zvatinowana iye zvinezvi maelections asati aitwa, maelection akapera hapana chedwa. Nepamusana pekuti vanenge vangu tahwinha tazvihwinira saka hapana. Saka tingoramba tichingodzokorora point iyoyo yekuti hurumende yeSecond Republic ngaikoshese mushandi, ngaiterere zvekudiwa nevashandi. Noedzawo zvakare kuti inzwisise kuti vashandi zvavari kutaura hazvi zvinhu zvekunyepa, hazvi zvinhu zvokuda kungovarwisa, hazvi zvinhu zvokuratidza kuti mushandi chaiye atambudzika paZimbabwe.
Vanga vari munyori musangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chevatungamiri venyika dzemuAfrica chiri kutarisirwa kusangana nemutungamiri weRussia waVladimir Putin nasi muSaint Petersburg munhaurirano dzikuedza kuunza chibvumirano chekupedza kurwisana kuri pakati peUkraine neRussia. Chikwata ichi chakasangana nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro. Nengo dzechikwata ichi dzinosanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weSenegal vaMacky Sall, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema nemutungamiri weComoros vaAzali Osman avari kutungamira African Union parizvino. Vamwe vatungamiri vatatu venyika dzinoti Congo, Egypt neUganda vakanga vachifanirwa kunge vari muchikwata ichi asi vakazotuma vamiriri vavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoti vanhu vanosvika makumi mana kana kuti 40 vazhinji vavo vari vadzidzi vaurayiwa mukurwiswa kwaitwa nemagandanga pane chimwe chikoro kumawirira kweUganda. Mapurisa anoti vamwe vangangosvika vasere vakuwadzwa mukurwiswa uku kwaitwa nechikwata chine chekuita neIslamic State charwisa chikoro cheLubirira chiri mumupondwe pedyo nemuganhu weDemocratic Republic of Congo. Bazi rezvekunze kwenyika muSouth Korea rinoti gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vanotsigira urongwa hweSouth Korea hwekuumba hukama hune hutano hwakanaka hwakadzama neChina. VaBlinken avo vari kusvika muBeijing mangwana murwendo rwekutanga rwepamusorosoro rwemukuru muhurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakurukura nezvehukama pakati peChina neSouth Korea neNorth Korea parunhare negurukota rezvekunze kweSouth Korea vaPark Jin sezvataurwa negwaro raburiswa nhasi nebazi ravo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Zoe Chimombe vanotungamira sangano revachirenda Center of Hope riri kuZimbabwe asi ivo vachigara imo muno muAmerica. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti sangano renyu iri rinobata mabasa api.
Tine chirongwa chakanaka chaizvo akoma mave. Chirongwa chedu chinoitwa Share a Warmth, zvinoreva kuti ngatipananei rudziiro kana ndataura nechona yakadzama chaizvo chaizvo. Tinoda kuti tisangane mudunhu rekwaseke tichiungana nevagari vekwaseke wadzi akasasiyana akatikomberedza makwaseke tichiita share a warmth with the elderly people, vana vechikuru, vana vadiki nemadzimai ari munharaunda iyoyo. zvichange zvichiitika rini izvi zviri kuitika uri musi wesaturday padema growth points tiri kukurudzira vese vakatikomberedza kunze kwenyika vagari vezimbabwe vagari vedunhu repaseke kuti huyai tisangane muchiitiko ichi patiri kuti kuri kutonhora hama wadiwa munhu wese anoda kudzivirwa huyai tibatsirane nevari kutambudzika nevari kushaya tichingoja zvidiki diki kuti munhu wese ave nemufaro vanenge vachida kubatsira vanoita sei uyezve chii chakaita kuti mufunge kuita chirongwa ichi ipfungwa yakauya kwandiri yekuti izvoni hasi munhu wese munguva yekutonhora kwati kusangana nayo kudai nguva yachando munhu anenge ari kuremerwa chaiko chaiko vamwe asina kana shangu asina kana bhutsu dzekupfeka kana hembe chaiyo saka ndakaona kuti tikati vanhu ngatibatsiranei nekutsvaga bhutsu zvichingava chinhu chikurukuru ngatipei vanhu kapu yetii zvayo tikukurudzira tikukumbira tikuchema nemimhuri yezimbabwe internationally and across the board kuti tibatsireiwo nerulof rechingwa tigone kupawo vairi vatatu vamwe tii tida kupa munhu zvake anenge achida kuuye ngauye azomwa tii nevachirenda center of hope tichiwadzana tichisheya mufaro mufaro unounza bomu kana kudziyirwa mukuyanana kwevanhu vanenge vachida kukubatsirai vanokubata ipapi tibatei panhare dzedu dzinoti 214-694-8475 kana kuti tine cash up detail information zvekare tine mabanking details atiinawo ekuzimbabwe kana kuti ekuamerica sezvo tiri both in both countries sei makafunga kuita izvi zvekuti mubatsire vanhu vari kuzimbabwe imi muchigara kuno kuamerica ndiri chizvarwa chemunyika yezimbabwe ndakakurirwa munyika yezimbabwe ndinoziva kushushikana nekuremerwa kune nyika yedu saka ndakaona zvakakodzera kuti mwari tibatsirei tisimudzire tisapote vadivamwavi vakasara kunyika yezimbabwe tipe zvatinokwanisawo kupawo back to the country giving back to the community is a call to everybody kune vamwewo vakateerera vanoti ndingazvigonewo mungavati chii vanotanga sei ndinokurudzira munhu wese padiki padiki paunenge uinapo waniko uchigona kupa kana kubatsira wanenge wasangana naye anoda rubatsiro haufangwe kuva uri organization kana kuti uri registered kuti ubatsire munhu muupenyu hwako chinhu chakangonaka muupenyu wemunhu kuti munhu wese ugone kubatsira munhu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Zoe Chimombe vesangano revachirenda Center of Hope iri kwadema asi ivo vachigara imo muno muAmerica kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu vanenge vaine nyaya dzavo madzimai dzavanoda kuti dzibude pamhepo munogona kundibata panhamba dzinoti +1 202 714 8675 namba dzedu zvakare +1 202 714 8675 ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vakenya sichamuyarira ava vari kugeneva kuswitzerland kumusangano wechizana negumi nemumwe kana kuti 111th International Labour Conference
vakandemire my brother makadi ikoko tinokutendai nebasa ramuri kuita toramba tichikupembedzai tichiti mwari akuchengetei nemhuri yenyu tasvika pamafinal ewinding up yeconference zvizhinji tapedza isu tatobva mukuvhota manje manje mucommittee of application of standard operations dzeapprenticeship kwandanga ndiri ndichiparticipata zvikuru ndichiri chatomboramba ndichimbokurana ikoko kusvika 2030 ndenge ndichipo tichimborana kuitira kuti nyika yekwedu ibenefite
ikomiti inoona nezvechii vashamuyarira
ndiyo komiti ino dealer nezve maapprenticeship ndo committee ino dealer ne ma investors vanouya vachisikoisa ma companies avo kuna na Africa huko vachiuya vachikotora vana vedu ma vocational training colleges ma university nemwe vamwe vachiswa on part time vamwe on full time saka tinenge tichitarisa kuti vawane mukana wakaenderana nekuti vamwe ma investor vanouya nevavo vavanoti ma technical sound personnel vanosvikawani kwavari vanenge vachiwana muhoro nema benefits anenge akasiyana nevana vedu vanenge vabva munana nasty vanenge vabva munana polytech saka zvese izvo tinenge tichitaura kuti kana iyo ienzane takazvirwisa tikafambirana nazvo zvakanakisisa.
Ndavana nevamwe vakabva kuZimbabwe vari kumusangano ikoko kwamuri.
Kuno tanga tiriko kumusangano. Takatungamirwa na Minister Professor Paul Mavima, Minister vedu veLabor, vanova zvekare ndivo Chairperson weTNF yedu. ZCTU yanga iri kuno, Madam President Florence Tarvinga anga ari kuno, ini ndiri kuno sa Secretary General ZFTU to organize the labor. Vamoyo tanga tinavo kuno, tanga tina zvekare vatarabuka na Fiona. That's as far as organized labor representation is concerned. Government wo takaona vana commissioner vanga variko vari in full force ku organized business vamba uya vanga variko president wavo CEO Mai Mukweva na Dube vanga variko zvekare. So vanhu vese vavanenge vachipinda muma various committees akasiyana siyana tichiumba waro unoenderana ne yatingati international best practice mupasi rose.
Iwo musangano wakakosha zvakadii kuvashandi uyu vashamhiyarira.
Right, vakandemire tiri kuti uyu musangano it's 111th ILC International Labour Conference. Misangano yagara iri designed yakatarwa yekuti nyika dziri pasi rose dzinoungana kuno kuGeneva dzichikurukura maringe nekuvandudza yatingati world of work. Zvichienderana ne nyika dzose in terms of responding to international best practice. Ndo musangano wacho.
Utungamiri wemasangano evashandi waimbo nyunyuta kuti huri kushungurudzwa nehurumende iye zvino zvakamira sei.
Ai zvino zvadzikira zvishuwawo kusara kwema trade unions mamwewo vari kumusha uko vanoda kuti kana vachienda pa ma strike vanoda kushandisa vashandi kuti vagaine political mileage. Haizvozvo hazvizonyanya kufadza. Toda pekuti zvikanzi vana shamhiyarira vana Tarvinga vana moyo vashedzera must stay away. Tikaona tauya kuzosungwa ipapo Zimbabwe inenge yakuviolata ende inofanira kuita answer to that because Zimbabwe is part of the UN. Zimbabwe is part of the ILO group of families.
Tinoona kuti Zimbabwe yakamvenge yakaitwa muchikwata chenyika dzinoshungurudza vatungamiri vemasangano evashandi. Pane chashanduka here gore rino pamusangano uyu?
Zimbabwe iye zvino yakabviswa palisting of countries dzine maabuse of trade union rights. So chinhu chakakosha, chinhu chikuru kureva kuti Zimbabwe inenge yakuonekwa iri nyika iri kufambirana neinternational best practice dzenyika dzose dzose.
Chii chamungati chikuru chabuda mumusangano uyu?
Matakeaway andaona ndeyekuti tinofanira kuramba tichiita yatingati robust engagement in international platforms like this saizvo dzana ILO. Chimwe chandafarira chatinotora home ndechekuti nekuda kwekuti tabviswa palisting yatiri kutaura iyi, ILO ichazenge ichivandudza yatingati upping the scale panyaya yetechnical support kuZimbabwe. Technical support inenge ichireva training of working class, training of employers, training of government people so that TNF yedu ivanduke iite speak to the needs and aspirations of our country. It is stick to the needs and aspirations of our economic development agenda setting programs. Nekuti hatichada mazvake mazvake ndo zvinozokonzeresa kuti panzi pane maabuses. So ichocho chinhu chata simbaradza zvakanyanyisisa.
Manzwa hurukuru yataita nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Chamuyarira vari parunare kuGeneva kuSwitzerland. Tichakupai chimwe chirongwa cheOur Lives svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zvichange zvisina zororo repakati pegore mwaka uno kana urongwa huri mudariro wakabudirira. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vano ziba zirupitika mugungano renhabvu iri. Vanoti zvikwata hazvisi kuenda kuzorore pakati pegore semakore ose kubva musi wa 1 kusvika musi wa 31 chikunguru kutsiva mazuva akamiswa mitambo nemhaka yekusashandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium. Asi zvikwata izvi zvichapiwa mukana wekutenga nekutengesa vatambi panguva yazvinowanzoenda kuzororo iyi. Mutauriri we Premier Soccer League Muzvare kudzaibare vanoti pakaita zvitsva zvichabuda vachazivisa zvikwata neruzhinji rweZimbabwe zvikwata zvisati zvadzoka munhandare musi wa 1 chikunguru. Mitambo yakamiswa kwemasvondo matatu zvitevera kumiswa kushandiswa kwenhandare National Sports Stadium nemhaka yekushaika kweutsanana. Asi vararidzi vezvikwata zvemugungano iri havasi kufara nemamisirwo chiriporipocho kwakaitwa mitambo vachiti marongero akadai anouraya mweya wekukwikwidza. Murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anoti haana kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zvakafambiswa sei.
Zvinhu zvacho zvinenge zvangokaruka zvangoitwa kurongerwa kwacho hatina kunyatsonzwisisa.
Murairidzi weHerent House Kumbirai Muti wekuziva anoti zvinhu zvaomera vatambi nevarairidzi avo vanga vasingatarisire kuti mitambo ingangomiswa nenzira yakadaro. Okuwo murairidzi weShesham John Nyikadzino anoti kumiswa kwemitambo panguva ino zvakafanana nekuti zvikwata zvatoenda kuzororo yepakati pegore nguva yacho isati yasvika.
Timu yangu yanga isingachago wese yanga isingachamwisa tatasirira kugadzisa kuti tichimwisa zvinova kuti tate mugwara rakanaka tatakutarisira kuti haa zvinenge zvakuda kuita nokuti tata kucreata machances mikana yakawanda yekuti tikwanise kumwisa saka zvinoreva kuti apa zvatofanira kuti vanhu vaenda kuofisisi.
Aimbove mubati wehomwe weZifa Northern Region vaWarren Kufandarerwa vanoti mitambo yanga isingafanire kumiswa nemhaka yeNational Sports Stadium asi kuti zvikwata zvinoshandisa nhandare iyi zvaifarira kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa sezvinongoitwawo zvimwe zvikwata.
Zvikanonzi muHarare hamuna ground hamuna ground Dynamos neCapes zvikanzi ngadzinotamba uku kipu kusiri kuhomu kwavo ndovamuchaonawo kuti zvinhu zvakaomawo kune munhu wese. I would believe that is the fair decision.
Asi murairidzi weDynamos Herbert Maruwa anoti zvinenge zvarongwa nevakuru hazvipikiswe.
Zvinenge zvarongwa nevakuru isidiyo nevacontrollers chamwidiwa nechekutambe chakafokasa kuti tambe painozodzoka chinge tikagadzira.
Pari zvino makundano aya ari kutungamirwa nechikwata cheNgezi Platinum Stars icho chine mapoints 23 point imwe chete pamusoro peHighlanders. Asi vakawanda kusanganisira vakudzaibere vanoti uku kutungamira kwetarakita vachiti mukombe uchaenda zvekare neFC Platinum.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe ma liga puraisa ndikuona kunge iyo ndiyo iramba ichidzokorodza chiramba ichi tamba matambiro anu mika sense saka nini ndo kuramba ndakabata Platinum FC.
Pari zvino FC Platinum iri pachinzvimbo chechina nemapoints 21. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta chirongwa charo chekusarudza vacharimirira musarudzo dzegore rino kuburikidza nemisangano yaitwa mudunhu reHarare nhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rePTUZ rinozivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa mazuva ose. PSL yoronga kuzapa zvikwata zororo repakati pegore mwaka uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.